Na we as Rango so Pumi Kune Nika ye Russia do not wanna kuti ainyanyo bata bata ba Putin sakanyanya. No good to Tarisa Nikayavo ne nyazo so Pumi in Nikaika Timba Chaizu. Zekare Tikaona Panyaya yes zicherwa tinangotaura takanangana negas rinobva murussia richienda kueurope tingati zviye kana pari panonzi panotambwa chase paipai ndoinenge chinzi checkmate vakarova russia nezvirango zveupfumi vaputin vanogona kutiwo ivo vakuita sei vakutambura gasi rinoenda kueurope saka pane checkmate iripo ipapa tichitarisa zvekare panyaya yezvirango zveupfumi panyaya yeukraine atione Ukraine yakakosha zvikuru kune Russia nokuti Russia yakakwanisa kutora Crimea saka Russia ine nzira dzakawanda dzekuti iendese gas kunzvimbo dzakasiyana siyana ichitengesa zvekare vaputin vanokwanisa kudyidzana nedzimwe nyika dzakaita sechina dzakaita sana Brazil maBRICS nations panyaya dzezveupfumi zvinowanikwa zvichizovhiringidza mari yeUnited States dollar nyaya yekubatwa kunoitwa nyaya dzezvekutengeserana pasi rose saka handione vaputin vachitsukunyuka zvavo nezvirango zveupfumi zvavachawanikwa achitemerwa neeurope neUnited States
muri kuti imi Ukraine haina kunyanya kukosha kuna vaputin panguva imwe chete tichiona kuti Russia iri kuita zvese zvairi kuita kuti inge ichitora Ukraine sei muri kudaro
tichitarisa mamiriro akaita matongerwo enyika emuukraine vamwe vanoti hanzi ibottomless pit Russia inopa Ukraine $3 billion gore rega rega nenyaya yepipeline yaionga ichipfuura neimomo asi Russia inogona kukwanisa kupfurisa pipeline iyoyo nekucrimea zvekare changosara chakakosha muukraine yezvino izvi ingove land yekurima macoal deposits aivemo akapera kare vaputin kana vachiwanikwa vachidawo kungowanikwa vachipamba Ukraine kana kuti kuidzoresa vari kuda kungoidzoresa nekuti vada kuti ingowanikwa iri mukumbiro reUSSR ravanoti ivo vanotsutsumwa nekuti papetestroika kana kuti glasnost iyaya vakanzi vaite disarmament asi nyika dzekunoku nekueurope dzakawanikwa dzichikwanisa kuita nuclear armament dzakapoteredza Russia saka vaputin vari kuwanikwa vachida kudzosera zvekare USSR muchidimbu chidimbu asi havasi zvavo ine hari kuti vawanikwa vachitora Ukraine nekuti Ukraine inonzi bottomless pit panyaya dzemari
tinonzwa kuti iyo Russia yatove nemauto ari mumatunhu iwayo maviri Donetsk neLuhansk zvingaita here kuti tionewo nyika dzakaita seamerica nedziri mueuropean union dzichitorawo matanho ekupinza mauto imomo
vanogona kutora matanho ekuisa mauto imomo but muchiona mabatiro anoita Russia neamerica nanaeurope vari kushanda pamwe chete kunana international space station Russia inobatsira kubvisa mari NASA inobatsirawo zvekare saka ndinoona kuti ushamwari hwacho haona kunyatsoti jekei saka zvekuti titi vata vanowanikwa vachirwira kana kuti kuunganidza mauto zvichizoendesa kuhondo nepamusoro peukraine ndione sekudaro.